mone rang ndire kuti ranga vachi dadarika first year yavo yanga yakavaomera vanga vasina kutarisira kuti vachanyanyisa kusangana neresistance yavakasangana nayo. Chandaona sechanyanyisa kukosha mugore rekutanga ravatrump chadzidziswa vanhu vese nemaamericans kuti vanhu mukasapindira muhurumende yenyu munogona kupedzisira mavane vatungamiriri vamusingafariri. Saka vanhu vane challenge yekuti varambe vachiengaja nepolitics dzavo, nekuti chatadzidza gore rino ndechekuti chinhu chese chinogona kungoshanduka, kunyanya isusu vanobva kune dzimwe nyika. Takatoona nhau yeimmigration yapisa mutambo.
Chinyi chamungati vakaita zvakanaka mugore ravo rokutanga?
I think chavakaita zvakanaka ndechekufadza vakavavhotera. Kune vaya vakavhotera vatrump, aiwa vazhinji vavo vari kufara, vari kuti munhu wavakasarudza ari kuita iye zvavakamusarudzira.
Mugore rese iri zvinhu zvamunoona sekuti vakakanganisa chaizvo?
Ndinoona sekunge mumwe mutauriro wavo kuti kunyange politics iye zvavakapedzisira kutaura mazuva apfuura panhau dzemaafrican countries, language yavanoshandisa aisiye munhu ari kuda kubatanidza. Aiwa,
hurumende yava kuvharwa pamusoro pokusawirirana nenyaya dzemitemo yavanoda kuisa mumatare mavo Congress. Munofungei nenyaya yeshutdown izvi?
Vatrump nhasi ndaverengeiwo vachiti hapana kuvhurika kwehurumende kuchaitika kuburikidza nekusachinjwa kwezvemitemo yeimmigration. Saka hapane basa. Chimwe chinhu chatadzidza navatrump ndechekuti hatikwanisi kunyanyisa kupredikta kuti vachazodai.
Munoona sei gore repiriri? Munoona sekuti ivo pachavo pane zvavadzidza here, pachavani kushandura zvinhu maitiro avanoita zvinhu here?
Vanogona kuchinja maitiro kuita guku license yakarehwa nevemdc chaiyo, kuti vachaedza kushanda pamwe chete nemademokrats. Asi shutdown ndinoona kunge yavavhura maziso kuti vanzwisise kuti vanofanira kushanda nevamwe zvakanaka muhurumende.